Mangwanana kanaka vateriri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechitatu kukadzi 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seNDC 2018 anosvika kuma28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakari, but ari maguta akatorwa neNDC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunda zvakaitika kuna vamudhuri gore riya, zvina vakagora basezvo gore riya, zvakaitika kumutumbiza gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta ari kutongwa neNDC akatorwa neNDC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Meya weguta remarondera vachengetai murova, vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuru yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Takarasikirwa nehome ground advantage, handidi, because every country inoda kutamba iri pahome, pane mafanzi acho, intimidating atmosphere, it helps. Ndosaka vachititaura kuti coffee man, the fans of the coffee man. Saka tenge tarasikirwa nezvati coffee man, handii million. Then chimwe chechipiri, tomoti game iranga ifanira kutambirwa kuBulawayo, handidi. Mabusiness mangani arasikirwa nemari, chena unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuingwa kandii.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika Alwes Bunjira wotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora munyika. Nasi tine muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka, uyo aita hurukuro na Blessing Zulu weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakaumbwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti iferefete uori unonzi huri kuitwa nemakanzura eguta remarondera yakatanga kuita basa rayo nemusi wemuvhuro, uye yakatambirwa muguta iri nameya wemarondera vachengetai murova. Komiti iyi iri kutarisirwa kupedza basa rayo nemusi wechishanu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaumbwa zvichitevera zvenyunyuto zvakabva kuvagari vekumarondera. Tabata vamurova kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi, komiti yakasvika ndakavatambira pachemba meya wemarondera, takakurukura. Vakataura misheni yavo yakatumwa na honorable minista wedu vaJulai Moyo. Tikati aiwa zvakanaka, itai zvese zvamatumwa, muongorore zvose zvamatumwa. Isu hatina chekuwanza, tiri vanhu takachena, tiri kuita basa redu nemazvo, ine professional manner. Asika panoshandwa hapashayikiwo vamwewo vanotitumwa.
Chaizvo chiri kuferefetwa nekomiti ichi vamurova?
Ndiri kunzwa kuti zviri kunzi makansila vari korapu, makansila vari kuabhuza mari dzekanzuru, vari kungofamba, makansila vari kupiwa masendi. Saka tikati no, munhu ari kunzwe asiri mukanzuru anotaura zvaanenge achinzwa, asi asingazive zviri pagiraundi. Saka kuuya kwavakaita tikati no, inini chiongorora izvozvo zvese izvozvo, kumasendi, kumakansila, kufamba kumakansila, zvese izvozvo makansila vari kuita ngazviongororwe. But as far as I know, everything is being done above board, everything is being done professionally.
Komiti yakatara here nguva yekuti ichazenge ichiferefeta mashandiro ekanzuru yenyu?
Yes, vakati vari kupedza understand this Friday.
Mukushanda kwavari kuita uku, pane zvamungati here, pane zviri kuvhiringwa kana kuti kuvhiringidzwa kwemashandiro ekanzuru yenyu?
Ini ndingangoti zvangu, the problem yatinosangana nayo, marondera, as you know, it was a ZANU-PF stronghold, and we wrestled this from ZANU-PF after hard working. We worked so hard to make sure that you get 11 was out of 12 won. So this did not go down well. some of those who were competing with us.
Iyo kanzuru yenyu iri kutambira sei kuferefetwa kwairi kuitwa nehurumende?
Inini nemakanzuru angu, we say, as honest people, do our job above board. We welcome this committee. Let them investigate and find out the allegations being leveled against us.
Vamurova, takambotaura nemutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, amai Marian Chombo. Vakati ivo vari kutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumaguta akawanda ari kuda kuferefetwa. Harizi guta renyika chete remarondera riri kuferefetwa nehurumende. Munoatambira sei mashoko iwaya?
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese iwayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakare. But ari maguta akatorwa neMDC. Ndozvimwe zvinhu zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunda zvakaitika kuna vamujuri gore riye, zvina vakagura basi zvegore riye, zvakaitika kumutumbuiza gore riye, zvakaitika kuchegutu gore riye, kuti wai maguta ari kutongwa neMBC, akatowa neMBC, ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Kana hurumende yapedza kuferefeta zvairi kuita ikati izvo iri kuona kanzuri yenyu iine mhosva, munoatora sei mashoko iwayo?
Inini sekuziva kwandinoita mukoma choto, kanzuro yedu haina kana mhosva imwe chete yakapara. Kanzuro yedu iri kushanda zvakanaka, zvakaitika zviri pachena. Asi nekuda kwevamwe vanhu vari kutirwisa, ndo vari kuita zvese izvozvo. Kanzuro yedu yakachena, hapana kana mhosva yakapara, hapana kana mari yatikadya, hapana kana inonzi makenja atakaba. Zvinhu zvedu zvese zvakaitika zviri pachena. Tiri kusenza zvinhu zvedu zviri pachena.
Avo vanga vari meya weguta remarondera vachengetai Murova vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Vanotevera nhabvu munyika vari kuchema zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa neConfederation of African Football CAF rekurambidza kuti nhandare dzemunyika dzose dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Danho iri richaita kuti chikwata chenyika chemaWarriors chitambe mutambo wacho neAlgeria mukupera kwemwedzi unouya kunze kwenyika. Danho reCAF iri rinotevera ongororo yakaitwa nechikwata cheCAF chakapenda munyika muna mbudzi gore rapera kuzoongorora nhandare dzese dzemunyika. Gwaro rakaburutswa nechikwata ichi muna zvita rakakomekedza kuti nhandare nhatu dzemunyika dzinoti National Sports Stadium, Barber Fields neMandava dzigadziriswe. National Sports Stadium neMandava dzisashandiswa zvachose, asi Barber Fields yakanzi ishandiswe asi ichigadziriswa. Kusagadziriswa kwenhandare idzi kwazosvitsa kuti CAF itore danho rekuti hapana nhabvu ichatambirwa munyika. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira audza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvaitika izvi zvinodzorera nhabvu yemunyika kumashure.
Tinorwadza. We are all disappointed, but taiziziva ndozvaitika asi because vakauya vakainspekta vakatiudza zvinofanira kuitika. Zvakafanana nachiremba, ukanotariswa nachiremba, chiremba akakuudza chirwere chauye nacho, akakuudza kuti chinorapika chirwere ichi, ita so and so, unotenga mapirisi akati ugadzirise so, wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here. Iwo woregedza kuita, ungonogara zvako kudhen, unongonodzoka kauchizonofa, you know. So they came here, they told us the problem, they told us to restore the stadium, the stadium I eat. But Baba Fuji, Asara, you know, it has been in China, but it is in one or two or three. But it is not so good, but it is not so good. Most of it is not my place, because it is a show, but it is not so good. But if I were to go to Asara, I would go to Asara, I would go to Gema auto usika manje vauto kuti announce akava kuti ko mimi takakuti igadzirisa yamano zvotidaidza wane kuti tiyozvereve tizoona kuti mahapapi nenyaya dzatakataura dzidzi ndisu tuzvitu saka kafika tongoona kuti hapana nazvoita because gema rarautambwa zvide kuti tiri game ritambwe mugrounda rakadaro saka ndonyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti tichaitika because we didn't do anything when CAF told us we needed to do something about our facility.
Saka zvinosiya nyika papi zvichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo weAlgeria.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Zvakarasikirwa nehome ground advantage andidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho, intimidating atmosphere, it helps. Ndosaka vachitaura kuti cost man, the fans are the cost man. Saka tenge tarasikirwa nezvat 12 men handiri nodiwana. Then chimwe chechitu, chomwe chigame ranga chifanira kutandirwa kuBulawayo handiti. Mabhizinesi mangani arasikirwa nemari. Chiyana unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuMozambique. Vanhu vanoti expedita mahotels ekuBulawayo, transport industry, the just tourism industry in Bulawayo. Yatomudza for that weekend. You know, nezvainga ifanira kuwana nechiburikidza negame iroyi. Saka zvimwe zvinhu zvisingatariswe nevanhu. But vanhu vangana vangu vachabva kuHarare kunoona bhora. Vanhu vangana vangu vachabva kuVictoria Falls kwaMutare kuSouth Africa kuBotswana kuti vazoona game irori iri kuti riri kuBarber Field. You know, so kutorasikirwa kunenge vatoita mabhizinesi ikoko. You know, and nekungotiwo seZimbabwe hazvingoitiwo somunhu Zimbabwe nezvatiri. Tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotambirwa bhora reinternational football. Hazvingonakidzi so.
Tichitarisa kuti izvi zvakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe. Inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati?
For me, ndingatoti South Africa ndiyo kuri most favorable for us kuzi muno muZimbabwe. You ask me why? If we go to FNB Stadium in South Africa, vatambi vedu vakawandira muZimbabwe vanotamba muSouth Africa. And that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva. At the same time, this is Johannesburg. Mune vaZimbabwe vakawanda.
Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira achitaura ari parunhare ari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nebepa nhau reThe Herald. Bepanhau iri nenyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yakwanisa kuziva kuti kune zvivakwa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe emadhora yakaiswa kunze kwenyika nevaimbo vemuhurumende, kusanganisirawo vari muhurumende pari zvino, pamwe nevemakambani akazvimirira. Mari nezvivakwa izvi zvinonzi zviri munyika dzinoti Switzerland, Britain, America, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Spain nedzimwe. Bepa naure The Chronicle rinoti kune koronyera rakasungwa nemapurisa nezuro mushure mukunge ravhara vanhu vanotengesa mari pamukoto inodarika makumi matanhatu ezviuru zvamadhora. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti munhu akasungwa uyu ndiMalvin Mutanda wemuHarare uyu ane makore makumi matatu nemashanu. Muchikamu chino tinopa imi vatereri veStudio 7 mukana wokuti muzvitaurire mega zviri pamwoyo penyu, tinokukurudzirai vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7, maskera sei pa Studio 7, aiwa ini ndinofara, ndini wo siyabonga Clive Chuma, ndiri muno mu Eastern Cape in South Africa. Ndichida kutaurawo pamusoro penyaya iri kuitika kumusha kwedu maererano neupfupfu hwesadza, kuti nyika yasvika pakushayikwa upfu, chinova ndicho chinhu chekupedzisira muzvinhu zvinofanirwa kunge zvichishayikwa, nekuti ndo chinobata upenyu hwevanhu. Zvichingoratidza zvepachena kuti hurumende iri kutadza kutungamirira vanhu kana kuti nyika. Matadziro ndeapi? Zvinhu zvese zvadzokera pasi zvakanga zvichiwanikwa munyika kusvikira paupfu. Chinoshamisa ndichocho chekuti vatungamiriri vanongoramba vachizvirova matundundu vachitaura zvemakore emberi, iwo mamwe avakambenge vachitaura kubva kumashure uko asiri kuzadzisika zvavakati uimbisa. Ko zvemberi tinozozviziva sei kuti zvichazovako? Izvozvi tine agenda 2063 yavari kutaura. 2063 angaziva kuti pane anenge achiri mupenyu pakati pedu ndiani. Iwo upfu wekudya sadza huri kushayikwa, nekuti pazvasvika apa rwarufu wapedza zvinhu zvese munyika kusvikira paupfu. Ndinotenda zvangu, ndinotenda maita basa vashamarari.
Manani vashamarari Studio 7, nokutenda nebasa guru ramuri kuita. iramu kuti panawo dzemunyika medu tichiziva zvokwadi nemba mire nyika yedu nangu handina mashoko akawanda ndoda kutaura asi kuti ndoda kutaura pamusoro penhau yataurwa kuti yaandibata chaizvo kuti shuwa varume ava vangaita musangano wokugara tarisa zvipfekewa zvatingafanira kupfeka semazimbabwe nehandina kuona sezvine musoro ini zvi hazvina musoro nokuti karasa mamiri akaita nyika nyika ine matambudziko angafanira kudai akagarirwa pasi naivo kupfeka hunge munhu akaguta ndo kana vomanyira zvokupfeka vanhu vachitambura tichitambudzika seizvezvi zvingatarisa unhere naivedwe ko zvokupfeka zvatinazvo wani vamunangagwa zvavanongozikamwa nemascava vada zvimwe zvipfeko zvakaita sei zimbabwe inazvo chipfeko chinozikamwacho chakamukandapa vanhu vakawanda vese enongonokwati iye zimbabwe hamunangagwa nesikavha yavo saka vanoda kuramba vachitsvaga dzimwe nhumbi vanazvo here inga dzimwe nhumbi dziripo wani dzakagadzira kare dzavamunangagwa masikavha tovanongotitaridza toti tiri mazimbabweni vanoda kuramba vachingopedza nguva achiita zvisina nebasa rose
maswera sei vestudio 7 zita rangu ndinonzi DJ Mofu inini zvangu ndiri muno muzimbabwe ndinoda kutaura pamusoro peuori voga ndozvandoda kungotaura izvozvo huri kuitika kumbere yengwaka kwedu uchibva kunana zvishavanhu kuya kuya varume kune makomba nemakomba vanhu vakapiwa mapurazi kuti varime ndobva varega kurima vakatanga kuita zvegoridhe iko zvino kwanguva nemakomba makomba nemakomba angozara ng'ombe dzichiwira makomba aya zvipfuwo zvese makwai mbudzi zviri kuwira mukati memakomba iwayo ende vanhu vari kuita makomba iwayo vari kuita zvegoridhe izvozvo vachitungamirirwa nevanhu vezano pf vandinoziva ini vanhu vezano pf vanotungamirira vanhu vachiita zvegoridhe izvozvo varume ngavarege vuori nekuti remangwana revana vedu richazoita sei kana mukaparadza nyika kudai so muchiparadza muchiita zvegoridhe izvi muchisiya nyika yava nemakomba makomba ko remangwana revana vedu rinozoita sei handei izvezvi toenda pamapanzure kuzvishavani padivi petara uchienda uchibva muzvishavani uchienda kugweru pakaiswa machaina aripo ari kumaina kwanzi anomaina koromu ari padivi petara kumaina padivi petara chapo zvokuti kungobva padivi pe 500 meters dzakatowandisa kuinda pavari panomaina kuzadzazadza makomba avanongozadza chete vachinzi vanomaina mumapurazi umomo futi hapasina mapurazi pose pose panongonzi mapurazi pavakungomainiwa machaina vari kutora zvinhu zvedu muno muzimbabwe muno vachienda nazvo kunyika kwavoko upfumi hwenyika huchiparara ivo havasina basa nazvo vakuru ava nekuti ndivo vanongodla nemachaina iwayo ndatenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nini chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatemera zvirango zvitsva kuvanhu nemakambani gumi nevatatu muChina, Iraq, Russia neTurkey nepamusana pekutsigira urongwa hweIran hwokugadzira zvombo zvenuclear. China neSouth Korea dzazivisa vanhu vatsva vabatwa necoronavirus panguva iyo misika yemari yadonha. Zuva rimwe chete misika yemari pasi rose yadonhawo nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakumbira dare reparamende kuti rivabvumidze kushandisa mari inoita mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa chirwere checoronavirus. Muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika iyi, umo muri kuvhiringwawo nechirwere checoronavirus. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirwere ichi hachityisi muAmerica nekuti America yakatochikunda kare. Asi bazi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vemuAmerica vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti chirwere ichi chisapindawo munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti vanhu vanofanirwa kugara vakangwarira kuti vasabate kana kutapurirana chirwere checoronavirus.
Chirwere ichi utachiona tinoziva kuti hwakabva mumhuka uchienda dangari waipatapurirwana pakati pemhuka nemhuka. Asi vanhu vekuChina vanodya mhuka dzakanyanya dzinosanganisira zviremaremwa nenyoka. Saka tinoziva izvozvo zvakuziva kuti utachiona hwemhando iyoyi hwakabva muchiremaremwa ukaenda munyoka ukasudhiwa nevanhu vekuChina. Kazhinji kacho mhando yeutachiona weCovid-19 hunotapurirwana pakati pemhuka nemhuka. Sezvandataura kuti nyoka dzaidya zviremaremwa zvine utachiona zvichitapurirana zvakadaro. Asi zvakazviitika kuChina ndezvekuti vanhu vakatanga kudya zvese zviremaremwa nenyoka idzodzo ndokutapurirawo utachionawo. Wapinda muvanhu iyo COVID-19 yakachisanduka manje, yatisiyanei nezvayadairi payaita mhuka tumhuka iye zvinezvi yatsenezi human to human transmission. Saka kuchinja kwainoita kana kusanduka kwainoita muchirungu ino inonzi viral mutation kureva kuti yasanduka mune zvayanga iri. Saka iri kuramba ichisanduka ichichinja mamiriro ayo nemabatiro ainoita vanhu.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti muAmerica chirwere ichi checovid-19 chakatosungwa mbira dzakondo chichatyisa. Asi nhasi uno tanzwa Center for Disease Control and Prevention ichiyambira vanhu muAmerica kuti vagadzirire kupararira kwechirwere ichi. Toteerera neapa.
Aiwa, vaTrump semukuru wenyika kutaura zvavo vachida kuti anonzi mamakisi kana kuti vanoita zvekutengeserana vadzikame vabate hana, nekuti zvanga zvaakuitika kustock exchange kunew york tinoziva kuti vanotreda ndo kana kuti vanoita zvekutengesa pamusika wemari vanga vaakutya zvekuti zvanga zvaakudonhedza musika wemari. Ndo zvekutaura vanhu vatrump kana tauya kuutano zvine sainzi mukati tinoziva kuti patirungu tingangoti time bomb kureva kuti chirwere ichi zvochava muno tichine rombo rakanaka rekuti muAmerica hatisatava nehuman to human transmission. Tinongova nevanhu vari kurwara vakabva nacho kunze, asi itsemete kana kuti ungori mubvunzo wekuti zvichaitika rini.
Dr. Guni, pati pave nemushonga wekurapa kana kudzivirira chirwere chere?
Tiri kutarisa kuti probably zvinogona kutora gore nekuda mubvira kana kuti makore maviri chaiwo kuti pazova nemushonga wekuti tingazoti uyu unogona kubatsira vanhu vanenge varwara. Asi tarisiro huru chaizvo ndeye nhomba kana kuti vaccination inobatsira kuti vanhu vagare vakazvidzivirira kuitira kuti pavanosangana nechirwere ichi vasarwara zvekusvika pakuzofa.
Munhu anoziva sei kuti ane chirwere ichi uye tingazvidzivirira sei?
Ipapo panoti nesere gainditange nepakudzivirira. Pakudzivirira chinodiwa chikuru kuzvichengetedza kuita utano hwakanaka. Kana munhu ukanobata fanika vaya vanoshandisa mapublic premises kana vanoshandisa public transport, pese ukabata panenge pachishandiswa neumwe munhu unofanira kushamba maoko ako uchigeza nemvura inorana nesipo kuitira kuti maoko ako agare akachena. Kana uri panzvimbo inofungidzirwa kuti kunogona kuve kune chirwere ichi, chinogona kubatsira pane zvipfeko zvinovharwa kumeso atoti mafesi masiki anobatsirawo kuti vanhu vazvidzivirire.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunhare, vari kuno kuAmerica natanonoka hwande weStudio 7. Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka anoti ari kutanga nekumboburitsa kambo kamwe chete panguva ino, kwete kutsikisa damba refu sezvo zvichipa mukana wokuti nziyo dzake dzose dziwane mukana wokuridzwa. ngatinzwe mumhanzi wake pamwe nehurukuro yaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Koma gift tirikuona pane dzimwe dzimbo dzamakatumira kuno ku Studio 7 kuti timbo pota tichidziridzira vanhu vakawanda munyika umu. Mungatudza kuti iri idamba refu here kana kuti masinguza makabura?
Makadini atereri I masingles collection, masingles vandakaridza panguva dzakasiyana siyana. Tobvanda zvomabudisa pamwe chete ari masingles, kuti ari idamba refu rakazvinyirira asi ari masingles.
Saka ari kutambirwa sei masingles venya?
Ari kutambirwa sei zvakati zvirinani nekuti pane mamwe masongs acho mamwe akatombopindawo pamalocal charts ekunoku akatombotambirwa zvakanaka. Mamwe acho inongova neresponse yevanhu nefeedback vanotumidza vari kutambira zvirinani.
Sei sevaimbi vakawanda tiri kuona mazuva ano muri kufarira zvekuburitsa kambo kamwe chete kana kuti masingles aya kwete damba refu, zvinenge zvichifamba sei?
Chinoitika ndechekuti patinobudisa iri album damba refu rakakwana, kune dzimwe dzimbo dzinogonoshayiwa mukana wokuridzwa nekuti vanoridza venhekenyuro vanowanzo kusarudza kambo kamwe chete kana tuviri padamba refu vanoshandisa kuridza. Asi kana ukabudisa iri rimwe chete rinowana nguva yakawanda nenguva yakakwana kuti rinyatsorudzwa resi vanosarudza vanoda nguva iyi. So zviri nani kuti ubudisa ri masingo, ukabudisa riri singo inowana enough time kuridzwa zvakanaka.
Mune vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here kana kuti ndimi chete mungori padzamakaburitsa idzi?
Pane dzandakaita idzi pane imwe chete yandakaita na Munyara Dzinoda Wafa inonzi Kia. Ndine mamwe zvakaira chiri munzira kuti abude, ndakaitawo nevamwe vaimbi andichazoita abuda zvakanaka. Neimwe zvakare yandakaita nemusikana anonzi Patience Zvawanda inonzi Rangarira, ndosati ndo mbiri dzandakaita nevamwe vaimbi pari zvino.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma gift nekupinda muchirongwa chedu, tichifunga kuti aiwa vatereri vedu vachadakadzwawo kana kufadzwa naidzo dzimbo dzenyidzi.
Zvakanaka imwe blessing maitai basa.
Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka aitaura ari parunhare ari muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuro yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende. Mutambi akaita mukurumbira munyika Alwes Bundira anotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora, izvo anoti zvichavhiringa nekudzorera bhora remunyika mumashure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manherano. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tise.